Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 31, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takavandudzika zvikuru, vazhinji tasingaziva kuti chii chinonzi business. Taingongoti mukadzi ukatenge ukarima madomasi ako waungopinda nawo muraini wakutotanga kutengesa muraini. Tisingaziva kuti matomatoes aya anototsvagirwa mabhaya anobhadhara.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kusimudzira madzimai. Vanyori vemabhuku vemunyika Titi Dangarembwa naGloria Ndlovu vari pakati pevanyori vasere vakapiwa mubayiro weWinsome Pinal. Congress yeFIFA yotambira danho rekumisa Zimbabwe kukukwidza nedzimwe nyika mushure mekupindira kwehurumende munyaya dzenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndovanga vari munyarikani pamusangano weYoung Women for Economic Development Business Convention waitirwa muHarare nhasi. Madzimai aya abva kumatunhu gumi emunyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vati vacharamba vachiisa mari yakawanda kubhanga remadzimai kuti vawane kwekunokwereta mari dzekutanga nekusimudzira mabhizimusi avo. Vati hurumende yavo yakaona kuti madzimai anodzorera zvikwereti zvichienzaniswa nevanhurume.
From the report I get, I'm told that over 90% of the loans given to women are paid. And only about 42% of the loans given to men get paid.
Kwa kuti pazvikwereti zvatinopa madzimai zvikamu zvinodarika makumbi mapfumbamwe 90% zvinobhadharwa, asi kuvarume zvikamu makumi mana nezviviri chete ndizvo zvinodzorera zvikwereti. Saka munhu akangwara anopa zvikwereti kune vanobhadhara.
Vakurudzirawo madzimai kuti vapinde mumaindastry yese, vachiti vakatobatsira mamwe madzimai akaenda kwavari vachida kupiwawo nehurumende mabasa ekugadzira mugwagwa. Amai Lucia Manyisa vabva kuChimanimani kumaNikaland vaudza Studio 7 kuti sangano reYoung Women for Economic Development rakavanyurira munhamo sezvo vakuita mabasa emaoko anovapa mari kusanganisira kupfuya mbudzi nehuku.
Zvokutoti maprojekti ehuku kuchengete mbudzi, saka izvisa kuti mabhenga atatobva aya mawomens bhengi tichaita kuti tiitoexesetisopa nemabhengi iwawo tikwanise tichatorawo mari tibatsirike pane zvatinenge tichide kuti tiite, because chinhu chinonyanya kuti tidzosere kumashure inyaya yemari. Income hatinaba semayouth, but chirongwa ichi ndirikongashiya tichatotiendesawo mberi semayouth semakadzi echidoko.
Izvi zvatsigirwawo neumwe mudzimai abva kwaseke Tabeti Sougara uyo atikuburikidza nechirongwa chekusimudzira madzimai ichi vave kukwanisa kutengesa zvavanorima kumisika inovapa mari yakanaka.
Takavandudzika zvikuru, vazhinji tasingaziva kuti chii chinonzi business. Taingongoti mukadzi ukarima madomasi ako waungopinda nawo muraini wakutotanga kutengesa muraini. Tisingaziva kuti matomatoes aya anototsvagirwa mabhaya anobhadhara zvine mari iri pamusoro. Saka kuyamhume
vandudzika kuzoti garden nyangwe ndikarima kaportion kangu kadikidiki ndayaita mari yangu zhinji.
Mutungamiri wesangano reYoung Women for Economic Development Mozhare Tatenda Mavetera varumbidza mutungamiri wenyika vachiti hurumende yava munangagwa iri kugona kusimudzira madzimai kubudikidza nezvirongwa zveupfumi zvakasiyana siyana kusanganisira kuwana mukana wokunokwereta mari kumabhanga. Panyaya yekusimudzira upfumi vamunangagwa vati vanofadzwa zvikuru kuti kugadzirwa kwezvinhu munyika kwasimukira vachiti zvinhu zvakawanda zvotengeswa muzvitoro zvinhu zvinogadzirwa munyika. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chingava chokwadi kuti zvinhu zvava kutengeswa muzvitoro zvinhu zvinogadzirwa muno, asi vati dambudziko nderekuti zviri kudhura.
Dambudziko redu muZimbabwe harina kumboita rekugadzirwa. Tinotokwanisa kudarika ipapo, zvinokwanisa kutosvika kuma 80%, asi nenyaya idzodzo dzekuti hatina magetsi akakwana, zvinotidhurira kugadzira zvinhu, tinozopedzisira tatora zvimwe zvinhu kunze kwenyika.
Sangano reYoung Women for Economic Development rakaparurwa gore rapera nedonzvo rekusimudzira madzimai echidiki ari pasi pemakore makumi mana nemashanu kuti apindawo munyaya dzebudiriro nezvemabhizimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks inoti vanhu vanosvika makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakaurayiwa nemhuka dzemusango gore rapera. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauri weZimparks vatinashe Farao vanoti pamusoro pevanhu vakafa gore rapera ava vamwe makumi manomwe kana kuti 70 vakakuvadzwa zvakaitisisa mugore rapera nemhuka dzemusango idzi.
Gore rapfuura ra 2021 takarasirwa nevanhu vanosvika iwo 68 vakatsikwa, vamwe vakatsikwa nenzou, vamwe vachiva nemakarwe, vamwe vakatungwa nenyani, vamwe vakatungwa, vamwe vakaurayiwa neshumba nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana dzemumasango.
Vafarawo vanoti mhuka dziri kunyanya kuuraya nekushungurudza vanhu inzou nemakarwe, izvo zvakauraya nekukuvadza vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana.
Kurora kwedu tirikuona sekuti mhuka dziri kunyanya kutishungurudza inzou nemakarwe, nekuti mhuka mbiri idzi dzinokwanisa kunge dzidzo dziri kuita kuti vanhu vangangosvika iwo makumi gumi nemapfumbamwe 90% kubva muzana dovari kukwadzwa nemhuka idzi.
Vafarawo vakurudzira vanhu vari pedyo nenzvimbo dzine mhuka kuti vasafambe nguva dzemanheru uye kuti vasaedze kudzinga mhuka dzakaita senzou munharaunda mavo pasina vashandi veZimparks.
Tinokurudzira zvevagari kuti ngavasiyane netsika yekunyanya kufamba usiku kunyanyanya kune mhuka dzakawanda, nekuti mhuka dzedu dzakawanda dzinofamba usiku. Kumakarwe tinoti kuvagari, pese pese pane mvura unofanira kungozvifungidzira iwewe kuti pane garwe ende zvingakwanisa kukukuvadza.
Vafarawo vanoti pamusoro pekuurayiwa kwevanhu, zvipfuwo nezvirimwa zvevanhu zviri kuparadzwa, izvo zvinozoita kuti vashaye zvekudya. Imwe nzvimbo inedambudziko rekunetsana kwemhuka nevanhu inharaunda yeChipinge, sematauriro emutungamiri wesangano rinomirira vagari veko rePlatform for Youth and the Community Development vaClarice Majuku.
Dambudziko remhuka iri riri kunyanya kuitika yatingati nhera Save, along Save River, yatinoti Save Conservancy. Kune vakawanda wanda vari kuchengeta mhuka ikoko, asi mhuka idzi dzinenge dzichibuda kubva kumaconservancy wadzichiuya kudzimba dzevanhu, and dambudziko rakakura. There is also Chipangai Safari ndo iri kutry kuchengetedza mhuka idzi, asi tingangoti kuhurukuro dzekuti vanhu nemhuka vagarisane dziri kuenderera mberi, asi dzanisa kubuda. Pane hurongwa hwecampfire huri kuitwa, hwatanga tichibatsiranawo nenharaunda dzekwaChibuwe, Maronga, Musapingura neGoko Maunganidze, kuitira kuti pachiita chirongwa chinenge chine hurumende mukati nemacommunities ekuti mhuka nevanhu zvogarisana sei, nekuti zvipfuyo nezvirimwa zvakawanda zviri kukuwadzwa nekuda kwe mhuka idzi kunyanya ma elephants ma buffaloes ne ma lions ndo ari kwenya kuoneka munharaunda dzati kutaura zvadzo muchipinge.
Imwe nhengo yeboka rinomirira vagari vekukariba rekariba residents association vaedward ruparanganda vanoti vanhu vakawanda vari kuurayiwa nenzou masikati uye vashandi vezim parks vakashovedzwa vanononoka kuuya kuzoyamura.
But magets mazhinji ari kupisa masikati ati ukaudza veparks hauye time.
Uwanu wevanu wakafa ava wakawedzera kubva pavanhu makumi matanhatu chete wakafa nevamwe makumi mashanu wakakuvara mugore ra 2020. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Russia iyo yakati iri kubvisa mauto ayo ari kurwisa guta guru reUkraine reKiev inonzi nemuzinda wemauto yeAmerica wePentagon yabvisa zvikamu makumi maviri kubva muzana chete uye kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi pedyo neguta iri. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzemuUkraine dzanga dziri muAmerica nezuro dzichitsvaga rutsigiro rwezvombo nezvimwe kuti nyika yavo ikwanise kurwisana neRussia. Nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo muUkraine dziri kutarisirwa kuenderera mberi mangwana kuTurkey. Hondo iyi yakonzera kusagadzikana munyadzo zveupfumi pasi rose sezvo Russia ichitengesa mafuta edzimotokari akawanda uye nyika mbiri idzi dzichirimawo gorosi rakawanda rinotengeswa pasi rose. Mukuziya nezvehondo iyi, Mavelas Musanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party muZimbabwe, Dr. Uraya Izembe.
Bumbiro reUnited Nations rinonzi United Nations Charter rine mhiko yokuti pasi rino harichafi rakaita futi hondo sezvakaitika muhondo yokutanga yepasi rino nehondo yechipiri. Zvino maita mhiko yakadai zvekuti nyika dzose dziri nhengo yeUN dzinocherechedza mhiko iyoyi. Takaona kuti izvo kwapera makore makumi manomwe namanomwe boka reUN ravapo iri. Paita dambudziko pakati peUkraine neRussia. Zvino dambudziko iroro raifanira kugadziriswa sezvakatarwa muchapter 6 yebumbiro reUN irori iri. Chapter 6 inotibopereka muka pakati pedzinyika rinofanirwa kunzi rigadziriswe padare pasina kurwisana nezvombo zvehondo. Ndizvo kuti pasazoita hondo yapasi rino. Asi tinoona kuti bope iro rana kugadziriswa saizvozvo. Tozoonazve kuti iko zvinhu zvatirikureketa pano. Russia yakatora zvombo kubva yapinda kundopamba Ukraine nechisimba. Zvinova ndizvo zvakanganisa rugare rwapasi rino.
Munoona nhaurirano dziri kuitwa kuTurkey pari zvino dzichibatsira here kuitira kuti tione mave nerunyararo muUkraine, kunyange hazvo Russia iri kuramba ichibomba nyika iyi pari zvino, uyezve tichiona kuti iyo Ukraine yatuma nhumwa kuAmerica kuti dziende kunokumbirazve kuti zvirango zvakatemerwa Russia zviwedzerwe uyezve vakwanise kunge vachipiwa zvimwe zvombo zvekushandisa muhondo iyi.
Kana kwaita kupesana pamaonero ezvinhu muupenyu, kunyangwe vanhu kana kuti nyika dzikarwisana nezvombo, hazvipedzi dambudziko rokuti pave nomuono mumwe izvozvo. Panotozoita chakugara pasi padare vanhu votaurirana nepfungwa nomuromo kuti vadzokedzane vazova nomuono mumwe.
Mutungamiri webato reDemocratic Party muZimbabwe, Dr. Uraya Izembe, vari parunare muHarare naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Vanhu zana rezviuru nemakumi maviri nezviviri zvine makumi matanhatu nemumwe kana kuti 122,061 vakabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga nezuro chete zvisati zvamboitika muzuva rimwe chete kubva zvakatanga kubayiwa vanhu nhomba gore rapera. Izvo zvinotevera chirongwa chehurumende chekuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba kutanga svondo rapera. Vana vane makore ari pakati pegumi nemaviri zvichikwira vari kubayiwawo nhomba iyi. Vanhu vabayiwa nhomba vave mamiriyoni mashanu nezana rezviuru nema kumimano mwe, nema zana maviri, nema kumimasere, nema tatu, kana uti 5,171,283. Vanu zana nema kumimana, waka batu kwa waina ishiruwele ichine zuro, uye munu mwechete akafana chomu. Idrasi ya wafane ishiruwele che COVID-19 kubatu wachatanga kupararira, wave zuru zishanu, nema zana mana, nema kumimana, kana kuti 5,440. Banyori wema buku we munyika, Tsitsi Dangarembwa na Gloria Ndlovu, varipaka tipe wanyori wa sere wakapiwa mubairo Winsome Pinnock, wachua na Marino Shikazana Rizuru, nema kumimatana tu, nezishano, jema dora, kana kuti $165,000. Richakadaro, mumwe munyori wema buku wano baku Zimbabwe, asa chishandira mugutare Gaborone Botswana, semu dzidzisi wewana vakare mara, amaisera mude mberengo, vanoti chido chekuunza shanduko muupenyu wevanhu ndicho chakaita kuti vatanga kunyora mabhuku. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kune imwe nyika iri kure kure paive nomumwe murume nemukadzi wake. Saka rimwe zuva mukadzi akati izvo, ndoda kumboti timboshanyira vabereki vangu ndavasuwa. Zvikabva zvanzi nemurume hapana chakaipa, gadzirirai tigoenda mangwana. Saka vakagadzirira havo ndokumuka.
Amai muberengo avo vakaberekerwa kuJombe mudunhu reMidlands makore makumi mashanu nematanhatu apfuura, vanoti chido chavo chekufadza vana nengano ndicho chakaita kuti vatange kunyora mabhuku vachikurudzirwawo nemukoma wemurume wavo pamwe nemurume wavo.
Ndingati ndiri munhu anofarira kutaura nyaya ngano, saka ndaifarira hangu kuzvizvo ndakagara nevana manheru ndovaudza nyaya dzakasiyana siyana kunyanya ngano. Saka baba mukuru vangu mukoma wemurume wangu akazoti, madi kunyora mabhuku munotaura ngano dzinonakidza kwazvo. Handina kuzvisa hangu mumusoro nguva iyoyo. Asi ndakazongoti muna 2016 ndokufunga kuti zvaire wana bamukuru zviya, rega ndimbozviedza ndokunyora bhuku rangu riri kutanga rechirungu.
Vanoti mabhuku avo maviri ekutanga anoti A Means to an End nerimwe rinonzi Such is Life akanyorwa nechirungu ndokutsikiswa nekambani yekuAmerica ine mukurumbira mukutsikisa yeAmazon. Sezvo kuverenga kuchipa vanhu masimba, amai muberengo avo vanova mudzidzisi pachikoro cheAono International Primary School muHaboroni vaudza Studio 7 parunare kuti vakatangawo kunyora mabhuku nerurimi rwaamai kuitira kukurudzira madzimai nevamwe vanorarama muurombo.
Ndaida kuratidza kuti zvokero ukashungurudzwa sei haufaniri kurega kuterera zvinoita mwoyo wako. Saka madzimai aya aishungurudzwa aizoonekwa achibudirira sure mekunge vazviudza kuti ndinani ndinoda kuitei.
Pari zvino amai muberengo vanyora mabhuku kumatatu nerurimi rwechishona, asi rimwe chete rinonzi Ndozi ya Nenzara ndiro rakatsikiswa pari zvino. Amai muberengo ava nevanasikana vana nevazukurusikana vaviri vanoti vanhu vazhinji kunyanya madzimai vanopererwa netariro kana vachirarama upenyu hwekunhonga svosve nemuromo, vachiti shuviro yavo kuwana mabhuku ava achishandira upenyu hwevanhu ava. Imwe nyanzvi munyaya dzekunyorwa kwemabhuku yechishanda semutori weNaomi Botswana muzvare George Kura, vanoti bhuku rinonzi Ndozi ya Nenzara rinoburitsa pachena kuti nhamo yapfunya chisero munyika yave kupa kuti vakawanda vararame newakumu kwaku.
Ndinoti rungano urwu runotidzidzisa kuti nguva dzose tisati tatora matanho tinofanirwa kumbonzwisisa kuti nyaya iyi iri kufamba sei, uyezve tinzwisise kuti kana ndikaita zvakati nedzisiro yacho chii.
Amai muberengo vanoti chishoo chavo kukurudzira vakawanda kuti vatange tsika yekuverenga mabhuku.
Paivepo nomumwe mukomana akazvarwa nemuswe, saka muswe wake waikura uye paanenge achikura iwo uchikurawo. Saka
ndapambirira Studio 7 ndiri muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Angasvika zera rokuda kuroora vasikana, hapana aida chekuita naye, saka zvakamushungurudza zvakanyanya nokubva.
Yes, tinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTunisia Kais Saied nezuro vakadzinga nhengo dzedare ravo reparamende dzose mushure mekunge nhengo dzinopikisa dzeIslamist Party dzati dziri kuda kubvisa masimba akawandisa avakazvipa ekutungamira. Chiitiko ichi chiri kushorwa zvikuru chichinzi chinodzosera kumashure utongi hwejekerere. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira nhengo dzematare avo eparamende kuti dzitambire bhajeti ravo remari inosvika mabhiriyoni mashanu yekurwisa denda recovid-19. Imwe mari iyi yakanangana nekubatsira nyika dzichiri kubudirira. VaBiden avo vakabayiwa nhomba yavo yechina kana kuti booster nechipiri vakati izvi zvikasaitwa pasi rose rinogona kutanga kusangana zvakare nematambudziko anokonzerwa nechirwere ichi. Nyika iri kubva mune dzimwe sarudzo dzekutsiva zvigaro zvakasara zvisina vanhu zvichitevera kushaya pamwe nekudzingwa kwedzimwe nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakapinda dziri pasi pemapato eMDC Alliance neZANU-PF. Dzimwe sarudzo dzinonzi dzinogona kuitwa zvakare chero nguva zvichitevera kudzingwa zvakare kwedzimwe nhengo dzemakanzuru nebato reMDCT inotungamirwa naDouglas Ngonzora pamwe nebato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP. Mukutanga kwesvondo rino, MDCT yakadzinga nhengo dzemakanzuru 16 kana kuti 16 mumatunhu masere emunyika zvichipomerwa mhosva yekudyidzana nebato reCitizens Coalition for Change. Kuchitiwo bato rePDP rakadzingawo kanzura weward 17 muHarare vaJacob Mafume vanga vari zvakare meya weHarare vachipomerwa mhosva imwe cheteyo izvo zvakazoita kuti vabviswe kubva pachigaro chameya weHarare negurukutaro zvekutongwa kwematunhu vaJulai moyo. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti Zimbabwe yaita dambudziko rekungopinzwa musarudzo dzavanoti dziri kudya mari inofanirwa kunge ichibatsira mubudiriro yenyika. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti izvi zviri kutambisa mari yenyika nekuitisa sarudzo dzinongozodzora vacho vanenge vambodzingwa muzvigaro zvavo. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vamasimba mavhaza vanoti mapato ari kudzinga nhengo dzaanoti dzinenge dzatsautsira ari kungoshandisa mutemo mukuita izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi tatanga nekubvunza vamaguhu kuti vanoti kudii nezviri kuramba zvichiitwa nemapato ari kudzinga nhengo dzavo.
Zvinongoratidza kuti politics dzedu mahumbwe ende runyoro rwevanhu tichitarisa sarudzo dzavanenge vaita kuburikidza nekuvhota kwavo hazvichakosheswiba. Tichitarisa nhamba yemaMP nemacouncillors vakaitwa recalled navamonzora zvinotionesa kuti sarudzo yemuna 2018 haisi kuremekedzwa neparlamendi, haisi kuremekedzwa nematare edzimhosva ende vamonzora vari kupiwa sasimba ravasina rekuvhiringidza nekuzvisira vanhu inzwi ravo ravakataura through the ballot. Saka zvinhu zvinosiririsa kuti nyika yedu iri kuramba ichitsuka kumashure. Taifunga kuti 2018 was beginning yenew constitutional dispensation yekuti taakuenda mberi tichiremekedza zvinhu zvevanhu kuburikidza nekuvhota kwavo. Asi tiri kuonesa kuti mavhoti evanhu haana basa. Vamunzura vane simba kudarika mamiriyoni nemamiriyoni emazimbabwezi vanenge vakavhota kuti uyu ndiye kansela, uyu ndiye meya, uyu ndiye MP watada. Zviri kurivheswa navaDouglas Ngonzora.
Dr. Mavhaza, zvii zvamungataura pamusoro pematanha nezvataurwa navamaguhu?
Chekutanga ndikosangana nechiti vamaguhu kane patikitika varasika. Zvinoitika muZimbabwe zvekuti munhu anosarudzwa nekuda kwebato raanenge akamiririra. Kana usina bato rawakamiririra unotaura wega kuti handina bato randakamiririra, saka unosarudzwa uri independent. Saka zvatiraizvo kuti pakaitwa sarudzo ya2018 vanhu vakasarudzwa vari bato raava vakamiririra. Saka kana vabuda mubato iroro mutemo unotaura kuti ngavabva vabviswa nekuti hapatisina unhu wavakamiririra. Kana vari kuda kuti varange vakamirira vanhu vanotsvaga kusarudzwa nekuda kwebato itsva ravanenge vavakapinda mariri. Ndo mutemo. Zvingangova zvinoshoresa, zvingangova zvinorwadza, asi ndo mutemo. Chinonzi dhemokrasi kana kuti kuita ruzhinji kutedzera mitemo. imo yakabvumira anwa munyika imomo munyika wedu nemubiro yekutemo munyika yedu unotaura kuti kana ukabuda bato ranga uri unobva wasiya zvese zvawakawana kubato ikoko uita zvibato rako ita saka vakaguhu havasi kunzwisisa tavamba ari kushora matare nehurumende nekuti vamunzura kuva masimba aiwa vamunzura vari kushandisa mutemo hatingati zvakaipa zvakanaka asi vari kutedza mutemo chinodiwa kutedza mutemo
vamaguhu pindurai tinzwi
chekutanga vataura pamusoro penyaya dzematare vamunzura vakatanga kurukira zita rekuti MDCT ndokubva vanzitorai vakati zvekare ndaakuda futi zita rekuti MDC Alliance ndokubva vanzitorai iko zvinoizvi vakachiitwa sarudzo ndokubva vadyiwa musi waanaunzwa maresults ndo musi waakuita recalling ndinofunga kuti ndo mapain killers avakanwa ekuti ndinofanira kuvaratidza kuti ndichiriko saka ndaakuita recall musi wandiri kunzi handina kuwana kana 0.1% yevhoti pamabai elections ivavo totarisawo zvekare nyaya yekuti sekutaura kwaita dr mabaza inyaya yechisvinho haisi nyaya yekuda kugadzirisa nyika sezvavari kutaura vamunzura kuti vari kukurudzira dialogue bati inyaya yekuda kurwadzisa kuti varatidze kuti ndo vane masimba asi tirikutarisawo zvekare kuti zimbabwe yatambura hama dzavo apa iko zvinoizvi mabai elections akaitwa mamiriyoni nemamiriyoni yemari yakashandiswa for a useless election vazhinji vacho vakangodzoka vanga vabudiswa navamunzura asi tirikutarisa kuti tine zvipatara zvisina mishonga vanhu vari kufa nezvirwere zvinorapika
dr mavhaza pindurai tinzwe hanzi hurumende iri kurasa mari nemabai elections asina basa aya munoti
chekutanga baba ipamaguhu mukatarisa mari inenge iri kuita basa resarudzo inenge yakaiswa parutivi kuva mari yesarudzo haukwanisi kutora mari yesarudzo kuendesa kuchipatara kana kubhazi kana kupi bhajeti kana riripo regore iroro rinoramba riripo mari yesarudzo yakaiswa parutivi yesarudzo ikasashandiswa gore iroro inoendwa 31 kugore rinouya saka hapana mari yatambiswa nekuti yagara yakatogadzirirwa kuita basa iroro tinoratidza kuti tava kuzvitonga kuzere tinoratidza kuti tava neyatinoti dhemokirasi ndochekubvumidza vanhu kusarudza munhu wavanoda
havanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf vasimba mavhaza vari parunare kubritain nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunare muharare nestudio 7 munhau dzemitambo congress yefifa ichitungamirwa nemutungamiri wesangano renhabvu iri vagiani infantino yavhota nhasi ikatambira kumbomiswa kwekuve nhengwe kwezimbabwe nekenya idzo dzine hurumende dziri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzenhabvu musangano uyu waitirwa kudoha kuqatar uye mutungamiri wezifa akamiswa basa vafelton kamambo vakanyimwa mukana wekuenda kumakwikwi aya nematare edzimhosva ayo akaramba kuvapa gwaro ravo rekufambisa riri mumaoko ematare sechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa nesrc dzekusafambisa basa nemazvo fifa haitenderi kuti masangano akaita sesrc inova bandiko rehurumende apindire munyaya dzenhabvu izvi zvinoreva kuti zvikwata zvose zvenhabvu zvemunyika zvevanhurume nemadzimai hazvichakwanisi kukwikwidzana nedzimwe nyika sachigaro vesrc vagerald mulotywa vagara havo vachiti havatirimuki nedanho refifa muchirongwa chewomen's round table chatinotaura nezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na8pm nhasi tiri kutaura nezvakabuda musarudzo dzakabva kuitwa dzemabai election kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp namba dzinoti 001202465038 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire iku Studio 7 at voenews.com. Mnubanso kuzuka na uzedupa www.voeshona.com. Ini dini jonga kandemi irindiri mu Washington DC.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela njengabule inkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 31 Mbimbi 2022 Prophet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Yathokoziswa ukuza ukuthi iRedza Jeras office izaqhubeka ingena endaweni ezijene ukuba na abantu benelisa ukuba bathole ingwalo zokuhambisa ama-birth certificates nama-ID sokucela abantu abakunandile ukuthi nangithi bayelihlele ukubana ongelayo i-birth certificate kahamba ayithatha ongelayo ID ayithatha especially bantu nabatsha.
Uhlangothi olubona ngokubhalisa abantu ukuthola izithupha oluka-registrar general lubika ngokusungula uhlelo lokuthathisa abantu izithupha kusukela kusasa mhlaka 1 Mabasa.
Badiso sinendala ekuthi nangaso kuqunywa amandlethu sananza ukuthi vele izigangi zazikhona bakhanisa ziphume justice amanye ama-ofisa aphezulu kungasuthi asikwazi ukuthonisa hayi siyakwazi njalo ma-ofisiwe endlini enjengaliyani siyabambanyana ngoba ibona yinhle njalo unkosi ufrani yasiqhubeka ukuthi senze into ezindlela ezinhle.
UNdunangwenyama Fuyane wasemadobo eMatebeleland South uvule okusemthethweni isakhiwo sedalela enkundla yesigaba sakhe emaphisa emaboleni izolo. Umongameli Vladimir Zelensky wele-Ukraine usekhalaze njalo ukuthi athole olunye usizo kwelemelika kumpi eloke iqhubeka elizweni lakhe esithi elerussia alihlehleli muva njengokwethembisa kwalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Samukelwe ngenjabulo ngumzulu wakobulawayo isaziso sokuthi uhlangothi olubona ngokubhalisa abantu ukuthola izithupha oluka Registrar General luzasungula uhlelo lokuthathisa abantu izithupha kusukela mhlaka 1 Mabasa kusasa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lokuthathisa abantu izithupha lukhangelelwe ukuqhutshwa okwenyanga eziyisithupha i-6 kuqala ngenyanga ezayo kaMabasa luphethwa ngumpandula lonyaka. Kulamaqembu amathathu azabe ebhoda kobulawayo ephathisa uZulu ukuthola incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Iningi lithi lokho kuzanceda ukuthi benelise njalo ukuthola ithuba lokubhalisela ukuvota. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo webulawayo Progressive Residents Association, ukhuthaza izakhamuzi ukuthi zingadlalisi ithuba lokuthatha izithupha leli ikakhulu abasakhulayo.
Kuyathokozisa ukuza ukuthi iRedza Jeras office izaqhubeka ingena endaweni ezijene ukuba na abantu benelisa ukubana bathole ingwalo zokuhambisa ama-birth certificates nama-ID sokucela ukuthi abantu abakunanzela ukuthi nangithi bayelihlele ukubana ongelayo i-birth certificate kahamba ayithatha ongelayo ID ayithatha especially abantu nabatsha. Nandithuba osethethe masingasiqeda angazathatha i-ID yakhagijini futhi ahlangene khonaphana kuze kubana athole ukurejista amavota kuzasincedisa njengesizwe khonoko.
Unkosikazi Gertrude Chuma, umhlali wakobulawayo eNtumbane, uthe bevele bethwele nzima ukuvukela komsitheli ukuyabhalisela ukuthola izithupha.
Kuyinto enhle kakhulu nxa abathathisa izithupha lamabhethi sebezabe bebhoda bethathisa ndawo ngandawo ngoba izithupha namabhethi kuvele kuyililungelo labantu. Ade bethola nzima abantu bezama ukuyathathisa abantwana namabhethi bezama lokuthatha izithupha. So nxa uhulumende sesithi bebhode bethathisa abantu izithupha kuhle kakhulu. Abantu abasela kuthwala nzima njengokuthi ade bethwala nzima njani.
Umnumzana Sebenzile Xaba, omunye umhlali wakobulawayo emzini wekhumalo, uthi indwendwe ebezikomsitheli sezizaphunguka.
uhlelo lukahulumende lokuthathisa ama ID lama birth certificate lolu oluzayenziwa eqhaseni kwa April for 6 months. Ngibona kuluhlelo oluhle kakhulu ngoba luzancedisa abantu abaningi abahlezi belenkinga ukuthi bethole ama ID lama birth certificate. Ungakhangela kumsikeli kuhlezi kugcwele ama queues sokuzabancedisa bethole ama ID zabo. Ngibona kuyinto enhle kakhulu.
Unkosikazi Patience Sibanda ovela kunhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Democracy Institute uthi induna labo sobhuku kufanele bencedise abantu abahlaselwa egukura hundi ukuthatha izithupha.
Singathi udaba lolu lubuye kahle ngokuthi lukhuthaze abantu ukuthi bethatha izithupha beneliswe ukuregister. So lokhu mase ukhangele kusuke kube ludubo kulabo especially aba-affectwa yi-ground. Kuqakathekile ukuthi ama-traditional leaders ukuthi labo bengenele khona lapho bencedise abantu bekhulumele abantu ukuze beneliswe ukuthi bethathe izithupha.
Kunyanga kaMabasa amaqembu athathisa izithupha abikwa ezabhoda endaweni ezilandelayo. Kundawo eyodwa bazachitha insuku ezimbili belapho kusasa mhlaka 1 Mabasa bazabe besesikolweni eseMilton Junior eManondwane Primary leNtumbane Hall. Kuthi mhlaka 3 Mabasa bazabe besesikolo seNkanyezi Primary, Mtshane Primary, iTenzin Primary. Mhlaka 5 Mabasa bazabe beseFounders High, iNgwegwe Primary leBeitel. Kuthi mhlaka 7 bazabe beseMazwi Primary, iMinyela Hall leSelage City Hall. Kuthi mhlaka 7 bazabe beseMazwi Primary, iMinyela Hall leLarge City Hall. Mhlaka 9 Mabasa bazabe beseMcDonald Hall phelandaba hall kanye lesikolo seFusi. Mhlaka 11 bazabe besesikolo seMakhandeni Secondary, iNkulumane Hall leUbido Primary. NgoMabasa 13 bazabe beseMahatshula Primary, iSenza Ngakhona Primary leHelem Primary. Kuthi mhlaka 15 bazabe beseMagwegwe Hall, iRobert Sinyoka Primary leHenry Law Primary. Kuthi mhlaka 17 bazabe beseWaterford Primary, iQueen Elizabeth Primary leMahlathini Primary. KuMabasa 19 bazabe beseVulindlela Primary, iSizinda Hall leStanley Hall. Mhlaka 21 bazabe beseKhumalo Primary, iMvoqo Primary leMpophoma Hall. Ngo-23 Mabasa bazabe beseMachobana Hall, amaVeni Primary leLokview Primary. Kuthi mhlaka 25 bazabe beseThomas Radland Primary, iNketa High leNyamande Primary. Kuthi ke mhlaka 27 bazabe beseNtabeni Primary, iMgiqika Primary leMasiye Phambili Primary. Bese begqiba uMabasa mhlaka 29 beseMurray Primary, iNgwenyama Primary leMachayiskova Primary. Imele Studio 7 ngoBulawayo, ngubathabile Masuku.
Unduna Ngwenyama Fuyane waseMatobo eMathebeleland South uvule okusemthethweni isakhiwo sedalela inkundla yesigaba sakhe emaphisa emaboleni izolo. Emcimbini ongenwe ngabaningi abagoqela ezinye induna zeMandebeleni owenziwe kulandelwa isiko leMandebeleni. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba esemaboleni eKezi.
Bekungabizwa ozwayo emaboneni ngesikhathi kuvulwa okusemthethweni isakhiwo esilenkundla yenduna uFuyane, abantu begiya behaya kuhlatshelelwa ezesintu okuthokozise wonke umuntu obeze kulo umthimba. Ekhuluma kulumbuthano unduna uFuyane ubonge bonke abancedise ekwenzeni lolu hlelo luphumelele. Unduna uJongilizwe Machazi Mafala weNkabazwe nguye ovule inkundla wacela ukuba akhulunyelwe ngunduna nyanga zonke.
Matisu sinendala ekuthi nangaso kuqunywa amandla ethu sananza ukuthi vele izigangi zazikhona bakhanye seziphume just like amanye ama-ofisa phezulu kungasi ukuthi asikwazi ukuthonisa. Hayi, siyakwazi njalo ngawubiziwe endlini enjengaliyani nahambaliyana ngoba imbona yinhle njalo unkosi uFuyane yasikhweba ukuthi senza into ezinjani ezinhle asiuthi yawuzonda. Sina kuthiwa nxa silabantu sithonisa
sidala ukuthi abantu bahlale ngokuthula.
Umlisa uLucas Moyo okhokhela esigodini ngaphansi kwanduna uFuyane uthi babehlala phansi manje sebezahlala ezihlalweni.
Ithokozo okukhulu sibili mthandana ngoba basihlala phansi, sihlala phezu kwamatshe sigasukela ngamabhulugwe. Hayi, kathi sisazama, kathi sisihlala phezu kwezitulo abantu bethu babona umbono lathi sabancedisa sakhipha izimali izakhamizi zakhipha imali.
Usomabhizimusi weMaphisa uMnumzana Nkosilathi Dube ngomunye wabakade besemkhosini weMaphisa wayizolo.
Njengoba kuzile ukuthi sancedisa kakhulu ekwakheni, kuyukuthi-ke sibona kubalulekile ukuthi sibe le-cottage. So kuyasithokozisa kakhulu ukuthi uhlelo lwakhona lusekhona.
Ipholisa lenkambeni yeMaphisa elingenela umcimbi u-Assistant Inspector Michael Manyeza uthi uyajabula ngokuvulwa kwenkundla le. Endulo izinduna zazithethela amacala azo endaweni ezingela zindlu okokuthi abantu babetshiswa lilanga benethwa lizulu ngezinye izikhathi njalo behlala phansi. Ngakho ke ukuba lesakhiwo senkundla kujabulise inenyi. Indlu eyayikhona kuqala eyakhiwe ngabamhlophe ngo-1975 ukuba ibe yinkundla yadilizwa libutho lezandla ngo-1984 layo isivuselelwe isizasebenza njengehofisi lendlu yokugqokela unduna Fuyane. Umcimbi wayizolo ungenwe ngunduna Mathema unyanga zonke, uHobhodo, uSigola, uMafala lomongameli wezaphu uMnumzana Sibangilizwe Nkomo lezinye inkokheli zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngisemabonyane eKhezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Volodymyr Zelensky wele-Ukraine usethalaze njalo ukubana athole olunye usizo kule Melika kumpi elokhu iqhubeka elizweni lakhe esithi eleRussia alihlehleli emuva njengokwethembisa kwalo ngoba lilokhu lihlasela ngamandla. Iziphathamandla zele-Ukraine zethekelele emle Melika izolo lapho ezithe kudingakala ezinye izikhali, imali kanye lokuthi elemeleka lethese eleRussia ezinye njalo izijeziso ezilukhuni kungenxa yale impi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umbuzo omunye okufanele siwubuze ukuthi kambe ngabe iRussia sezifezekisile na inhloso zayo ngalempi eyiqalile e-Ukraine. Esikubonayo ukuthi iRussia ayikazifezi inhloso zayo, kusho ukuthi sizakhumbula futhi ukuthi phela nengxoxweni uma kuxoxwa kufanele ukuthi kube khona ingcindezi omunye oyifakayo kulezo ngxoxo. Esikubonayo manje ukuthi iRussia ifaka ingcindezi okwenzela ukuthi kulezo ngxoxo uma zixoxwa ithole kakhulu kulokhu yona ekufunayo ukuthi kuthole ngalempi eyiqalile Ukraine. Yikho nje sizabona iRussia ilokhe iphake njalo impi futhi ungathi iza ngamandla ngoba kukhona baseduze nakhona kade beshizola ukuthi lokho kungathi ukuhlehla kweRussia akusikho ukuhlehla nje, kuyukuhlehla kwenqama ukuthi ukuhlehla kwenqama ikuthatha amandla. Isizawuza iRussia ngamasosha amasha asesenomfutho ngezikhali ezintsha ebekade ingakazisebenzisi. Lokho abathile abaseduzane nempi bake bakuthinta izolo.
Singabona elemelika linikeza ele Ukraine uncedo lolo eliludingayo.
Uma ke sibheka ngalesicelo esifakilweyo kwele Melika esifakwa nguZelensky upresident waseUkraine eyokucela usizo olwengezelelekileyo. Ingcindezi siyayibona ukuthi iyaqala ukukhula kwabathile khona eMelika abaphikisana nokuthi abaphikisana nayo lempi ngoba kubona bonke abaseMelika abaxhasa iUkraine. Siyabona ke futhi ukuthi iMelika isithanda ukuyifaka ipolitiki yayo ngaphakathi kwama democrats nama republicans. Ngalokho ke sokungathi kuthanda ukufaka ingcindezi kuBiden ukuthi enze njani. Kukhona yebo asengazama ukukwenza kodwa ke ingcindezi ekhaya isiyakhula nakuye uBiden. Okufanele ukuthi lento ethi noma yenza enze ngokukhulu kunanzelela ngoba phela ukhetho nakhona eAmerica luyasondela. Abathile abaphikisana naye sebezathatha yonke lento yalempi bayisebenzise ekulweni ukhetho kodwa ke iRussia eyona umphaki wempi asikayiboni ukuthi izohlehla njalo futhi sikhumbuleke phela ukuthi kusese kusha kakhulu nalama sanctions untsinyo lolo abalufakayo alukazweli kakhulu kuRussia nabantu bakhona ngakho ke iRussia ibuke kungathi senawo amandla nomfutho ukuthi siyangaqhubeka iye phambili ukuze ithole izimfuno zayo ezitholayo ngenhloso yokuqala lempi.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe limuze ixoxa lapho icingweni losandekile emhlanga weStudio 7. Ibandla le-People's Democratic Party selixotshise kukansili yakoBulawayo umnumzana Arnold Batsirayi ongena kukansili kwacaphuka abantu abaningi ababesithi kazami ngijola kancane ukukhuluma ulimi lwabantu abahlala edolobheni leli. Ugatsha lwembuso yezabelo namhla lulobele uBatsirayi incwadi lumazisa ukubana ibandla lakhe kalisafuni ukuba abe ngumeli kawadi 24. Ibandla le-MDC lalo lisanda kuxotshisa amanye njalo amakhansila endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lisithi kabalandeli imileyo yalo. Amabandla la yiwo njalo axotshisa amalunga edale lephalamende lamakhansila amaningi emadolobheni lemaphandleni esithi adlelana lebandla le-MDC Alliance elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Abanye abasanda kuxotshiswa kwamanje abagoqela uBatsirayi bacatshangelwa ukuba nasebengene kubandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elikhokhelwa nguJamisa eliyilo elivotelwe ngabantu abaningi kukhetho lwama-by-elections olusanda kwenziwa ngempelasinto edluleyo. Uhlaziya udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo endaweni yeNkosazana Kathy Webebe olandela ezombusazwe.
Lokuyikudelela nje abantu lokudlala abantu abadinga imisebenzi abadinga support these different parties ezabo Monzora and and kule history khona mawubuya kuqala khona phana ufa kukaTsvangirai abanye beqila bengasebenzisa iconstitution ukuthi kungene umuntu onguye ofanele. Wonke umuntu nje wahlezitshela ukuthi hhayi kuvele kuyadlalwa la kuyaliwa nomunye nomunye uzidingela ilokhu yana ilokhu yana yakhe amandla akhe. So kuyadlalwa nje and kubuhlungu but ekugcineni angithi khona i-next year bazobuya babuyele futhi balungiseke manje njengoba sebebelonga to different parties.
Mabhebhe wena ubona njani? Umabhebhe siyawazi ukuthi umuntu ogijimisa ezombusazwe.
It's a vicious cycle. Into eziphindaphindayo babadube baqothana bebizane bejoyinane siyabona the same makhuphe oqotha abantu nguye futhi osesiyajoyina kwena laba abaqothayo kusamdlalo but okusalayo. Obuhlungu ukuthi at the expense of ama voters ordinary people iku betray abantu abayiko ababavotelayo.
Ngoba Ndlovu kukhona ukusezakala siyabona into abanye amabandla aphikisa ukuthi kumele kube lo manyano ukuze sinqabe siya kukhetho luzayo engxeba ngasebenza ndawonye. Bayasebenza ndawonye njani kule nyaka le?
Ah, laba bayenza into ezimangalisayo laba ngoba mina ngokubona kwami balushwana abavele bebhekele ukulungisa ilizwe for abantu. So uzathola ukuthi ababesilo kakhulu njengoba uyambona nje makhuphe manje sesimbona ngaphe kubo chamisi. Bona bahlala phansi bakhumisana umlotha mase bedinga into yabo. Akusonto enzima kiwo. So loba kanjani kungenzeka next year futhi mangalithola uMonzora esesebenza la kuchamisa ngoba bamfuna manje. Njengoba nje wabona kumangalihlanga ukuthi umgabe agcine sesithi uyavotela uchamisa. Yena wayefunyewa uzofunga ngobuya nehandi ukuthi ngeke kwenzakale lokho noma kanjani. So laba bayenza nje noma yini akumangalisi indlela kuphela kuyenzakala eZimbabwe.
Maphepho wena ubona njani?
Kune this saying ethi two men cannot walk together unless they are in agreement. Amabandla lawa in the first place avele afuna okutsheneyo and into yeZimbabwe kumele siyinanzelele ukuthi ipolitiki yeZimbabwe yehlukile ndidana kwamanye amazwe. Kule ndaba yepolitiki, then there is the tribal issue also, whereby kulabanye abantu abakhoza iconfusion, maybe ungathi akhangela khona ku-MDC, uthole ukuthi lapho kwakumele kungene khona uMakhuphe kwethula i-constitution kwangabi indaba zalutho, lapho kwakumele kungene khona uphelekezela Mphoko kwaba le ngxabangxoza. So into yangkhona because i-political and tribal, kube nzima ukuthi abantu betholane for a common purpose. Khona lapho ke so kunzima vele ukuthi kungasetshenzwa together for a common purpose ngoba vele asivumelani politically and tribal.
So nga kunjalo Ndlovu, so izano phela iyade ibalahlela kathana ngoba khona zani izano yena
ebalavula nje
ehe kubeka ba
ihleli bahleka futhi ihleli balavuli bahleka ubona umthwangwe bahleka ethi alawa bahlala besilwa mabe siya ku Congress womnye nomunye ubhekele ukuthi uyafika siba ngupresident. So opposition Pepsi abantu bangaqala manje ucabanga kahle impela yiwe danisa ukwedlula kwenziwa izano ngoba wonke umuntu uyafisa ukuthi lizwe likhululwe lifakwe ekubuyiseni kwa wonke umuntu democracy kodwa hey laba bantu abaphambili mhlawumbe yikho lokho nje ukuthi akulampi njengoba kuqala kuthatha ilizwe wawulempi umuntu wayengena wayengena ezimisele ukuthi le mpilo yakhe ingalahleka manje sokudlala nje kudlala emahoteleni kudlala amarali gokwe kunzima kushaya amasudu kawa kovika maflash abantu besempini kwangaso into yokudlala manje sebedlala ngakho nje
yi pho manje mabhebhe kumele kwenziweni usiyakukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo njengoba abantu laba ngani ababoni ukuthi ungasebenza ndawonye ungazwani
mina kusiyaphambili mboni ngani okuyikhona okumele kwenziwe sekumele abantu mina ngizathanda ukukhuluma kakhulu ngathi thina ngapha komthwakazi mboni ngani nje kumele sithiyane lo mdlalo weMpumalanga ngoba sikule ingxake nje kusukela 1963 abantu beMpumalanga bevele beqala imidlalo yabo le ngelamsilala ekhanda but ngenxa yokuthi thina we are the most marginalized, the most affected siyayifuna inkululeko. I think kumele we must find each other on that aspect ukuthi thina ethi sisase le genuinity ekufuneni kwethu independence kungoba singama victims. So I think kumele thina sodwa siqoqane sipheswe our own independence ngoba vele iZimbabwe le mathebelele there are two different states so kunzima ukuthi sisebenza together for i-purpose ekubanjaneni khonapho uzathola ukuthi starting vele from 1980 nga kwakuzani ukuthi kubanjani sihlezi singabo number 2 sine less influential uthola ukuthi it's at the expense of Matabeleland people. So I think kumele thina sodwa sikwazi ukuzixazulula kulaba nabantu
ye nazo indaba kolapho ke baba Ndlovu
bekukuhle kusetshenzwa kulelizwe li 1 ideally khonapho kulelizwe li 1 kuyafunakala ukuthi kube le element ye decentralization zambu wadinga lamabala ngesindebele yamjuku khona ongangisiza ukuthi kube lesibanga lelibanga elithize libe lizibhekela indawo yalo njengoba nje kusenzakala eSouth Africa kodwa lokho akwenziwa endele opposition ayizange kupromise futhi
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 elonkosazana Kathy Webebe olandela ezombusazwe. Inhlanganiso eziqhatsha abasebenza kwezempilakahle eBrithani ababizwa ngokuthi ngama healthcare recruitment agencies zithi zikhathazekile kakhulu ngabadabuka eZimbabwe abaphlekayo bethiya imisebenzi abayilethelwa elizweni besiyacela ukuphephela. Kukanti ke babe belungiselwe amaviza lencwadi zokuzosebenza kwezempilakahle kuphela kwelebhilithane. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chizaspanda.
Inhlanganiso lezi ikakhulu abaqondisi abadabuka eZimbabwe zithi abanye ababaleka emsebenzini sebabiselwa ngenkani elizweni labo ngurhulumente weBrithani ngoba sebesenza ongekho emthethweni. Omunye walabo abakhokela lamakampani ngumnumzana Walter Ncube ongumqondisi weLiz Care Alliance Agency.
Abantu laba bafika ngapha mabefika ngapha basuke bechiya imisebenzi leyo babuya bengela njongo yokusebenza, babuya bele njongo yokwenza imali kumbe injongo yokuthi bangene nje elizweni leli basuke babaleke. Ungasuke uyenze njalo, ama-companies thina siyafoswa ukuthi siripote kuhulumende ngokuthi abantu laba bangaphi nokuthi abantu laba benzani. Uhulumende wase-UK seza kuvalela akudipote.
Umnumzana Thompson Ndlovulayo unekhampani yakhe ebisa abantu uzosebenza e-England.
Abantu bekhaya they are disappointment because lapha sizama ukuthi ubuya ngenhliziyo yakho enhle uzosebenza usupporte abantu bangini, abantu bayabaleka. From my side mina ngithi we'll be looking at other nations. Angeke ngilethe umuntu ozabuya ezodestroya ikhampani. Ungatshelwa ngabantu labo ukuthi hambe claim as bayakubisela.
Ngeviki ephelileyo izizalwane zeZimbabwe ezine ebezisebenza ukugcina abagugileyo eBristol zitshiye umsebenzi zingavalelisanga okwaze kwenza amapholisa angenela bagcine bebotshiwe babiselwa ekhaya eZimbabwe. Bebesebenzela unkosikazi Mary Watson.
When they were scheduled to work, some of them they were busy eating, they were busy eating,
Abanye bathi bathola umsebenzi wokugcina abakhubazekileyo abagugileyo unzima kakhulu. Unkosazana Sindi Moyo ke sobiselwe ekhaya kulandela ukubalekela umsebenzi.
Mina msori ukuthi aletha abantu down abangivisa ngapha e-UK. Kwakunzima kakhulu ngoba empilweni yami angizange ngenze i-care work. Ngayekela ukuya emsebenzini kugogo wayehlupha ngabaleka ngaye kukhazi lwami e-Leeds from November last year. Then ngabanjwa ngo-January ngamapholisa bangidipota. Ngobulawayo kwamanje.
Unkosazana Namathemba Nsingo wabiswa kwelebhilithane ngenye inkampani ngomnyaka ophelileyo usola abathiya umsebenzi.
Ngizwa ubuhlungu ngabantu abafuna ukusonisela thina abanesabuya ngama-sponsorship visa. Why do they come in the first place? Savuma sisuke ekhaya ukuthi sizogcina abagulayo labalupheleyo. Manje why sisona sivaleka singavalelisanga? Mina sengijwayele, ngiyabagcina, ngiyabagezisa ogogo.
Uhulumende weBrithani wanika amakhampani aqhatha abezempilakahle imvumo yokubisa abantu bamanye amazwe ukuzosebenza ngoba sokulokusilela kwabasebenza kwezempilakahle kulandela ukuphuma kwalelo lizwe kumanyano we-European Union EU. Amakhampani la athi ngendlela abantu baseZimbabwe abafike babaleke bayecela kuphephela kumbe baye kuzihlobo ezivele zihlala kuleli lizwe, uhulumende weBrithani uzagcina ivala lolu hlelo okuzenza ukuthi kubulale amakhampani abo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chizaspanda.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ihlukane izihlobo, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhlangothi olubona ngokubhalisa abantu ukuthola izithupha, olokha Registrar General libika ngokusungula uhlelo lokuthathisa abantu izithupha kusukisela kusasa mhlaka 1 Mabasa. Munduna Ngwenyama Fuyane wasemato eMathebeleland South uvule okusemthethweni isakhiwo sedalela inkundla yesigaba sakhe emaphisa emaboleni izolo. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine usekhalaze njalo ukubana athole olunye usizo kwele Melika kumpi elokhe iqhubeka elizweni lakhe esithi ele Russia alihlehleli emuva njengokuthembisa kwalo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo
siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.